tanga tine tarisiro yekuti Congress ichapedza dambudziko rekupesana remafactions ari muZANU PF, asi tinoona kuti matambudziko iyaya achiripo uye kuti hatina zvakanyanya zvatakanzwa pamusoro pekuti nyika ino iri kuenda kupi pamusoro peeconomic development. Saka ndoona sokunge musangano uyu wakangonyanyobatikana nenyaya yekubva kwevanhu vakaita sana Mai Mujuru nevamwe vavo.
Vangwenya, tichitarisa mashoko ava Mugabe kumusangano uchangopera wecongress uyu neyatingati impressiono yenyu imimi pavari.
Zvandakabata ndezvekuti mutungamiri wenyika President Mugabe munhu ari kushushikana zvikuru nenyika yeZimbabwe vachirondedzera nhoroondo kwayakabva nezviri kuitika pari zvino izvi, uye munhu akaratidza kuti anoshuvira nguva dzose kuti muZANU PF munge muine unyararo, munge muine kugadzikana nenyaya yekuti ndiro bato riri kutonga. Ndosaka vakataura kurwadziwa kwavo pamusoro pemamwe macomrades aitengesa, aironga, kukanganisa urongwa hweZANU PF. Kana panzi tiri kuita chakati, ivo vanenge vachironga zvavo zvakasiyana nezvinotarisirwa neruzhinji, zvinova zvinodzosera mashure zvinangwa zveZANU PF. Saka maonero andakazviita inini mutungamiri wenyika aiwa vakaratidza pachena kuti vanoshushikana zvikuru nenyika ino, uyezve vanodisisa chaizvo kuti inge ichifambira mberi mune zvakanaka.
Vamutasa, tinoona kuti vamugabe vamunhu ane makore makumi mapfumbamwe, uye zvinenge zvinonongedza kuti ndo zvakare vachamirira bato reZANU PF musarudzo dza2018. Munei muchiona vari munhu anenge achiri kukwanisa here kunge achitungamira?
Ndinofunga kuti panofanira kunge pane leadership renewal. Vanofanira kunge vakutarisawo kuti vavakarera vechidiki vangapindawo pakutungamirira ipapo ndevapi. Taitarisira kuti pavari kuenda kucongress pane kuti nhengo dzavo dzinge dzichidzingwa neyouth dzichinzi ava vari kutengesa, musangano hauna here nzira dzekudisciplina vanhu dzinenge dziri nane dzokuti munhu anopiwa chinhano chekunzwika kuti zvaakakanganisa ndezvizvi iye achizvidhifendawo, inganzi nevamwe due process pamutemo kuti munhu ngaanatsonzwika kuti dambudziko rake nderipi. Chatakanyanyoona ndechekuti pakabuda nyaya yekuti vanga vachirongerwa vachienderwa kun'anga, asi vari kutaurwa vacho havana kupuwa mukana wekuti tivanzwe kuti vari kutaurawo kuti chii. Disciplinary yemusangano haisisipo here kana kuti zvakamira sei?
Vangwenya, munotiwo?
Nhau iripo ndeyekuti disciplinary yemusangano iripo. Pese pane vanhu vaiitirwa mavote of no confidence apa. Tikatarisa disciplinary yaigara pasi ichiongorora nyaya idzodzo, uye ndosaka takanzwa president vachiti Mai Mujuru chaivo chaivo nyangwe mukatarisa paprogiramu yanga iripo pacongress vaitofanira kunge vakatura mashoko. Saka ivo ndo vasina kuuya vega kureva kuti gwara raitarisira kunge richiteedzerwa iroro ramuri kutaura rediscipline. Vakanyatsojekesa kuti gwara tine tichida kuti riteedzere nguva dzose kuitira kuti pasava neanozoona kunge aitirwa ruvengo. Ndo zvaitarisirwa kunge zvichiitwa.
Vamutasa, vamugabe havana kukwanisa kunge vachidoma vateedzeri vavo vaviri mubato. Tichiona zvakare kuti panguva imwe chete ukama hwavo naMai Mujuru vanove muteedzeri kunyika hausi kushanda zvakanaka. Ko, pakawana chinowana vamugabe nhasi, remangwana renyika riri papi? Remangwana rebato riri papi?
Kusadoma uku ini ndingakutora sekuti kuna vakashaya wavangaumba naye wavangaisa ipapo, kana kuti vane imwe nyaya yavari kuda kuti itange yagadziriswa vasati vadoma.
Vangwenya,
bato rakasimba semasimbiro arakaita. Ivo vemucentral committee ndinoimba kuti zvichida mugwara ravo kana kuti mubumbiro ravo, imomo ndo mune guidance kana kuti ndo munotaurwa kuti angatungamire ndiani kana kuti vangaite sei. Asi izvozvo hazvisi zvinhu zvatingati tinozvitarisira kunge zvichiitika. Inongovawo speculation, nokudaro chero mimbiro inogona kuita ipapo.